Zenwalk.com.
Ghost Magician.
Ghost Magician.
Ndikatarisa kwandapa, dzimwe nguva ndinobatikana. Ndikatarisa kwandiri kuenda, meso angu anosekerera. Kune vamwe vataitemba navo, guma gumo zvakazoenda nepamwe. Zvakaramba, zvakaramba, oh yeah. Asi pazvinorema, pazvinonetsa, ndomanyira kuna Jesu. Achanditurawo mitoro yangu. Asi pazvinorema, pazvinonetsa, ndomanyira kuna Jesu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. There's a good place waiting for me. Ndikazama zama, I just fall on my knees. Ndirikuona chiedza kumberi kwangu. Chiedza kumberi kwangu. So help me Lord, I just wanna get where I'm supposed to be. Yeah. Hear me Lord, I just wanna break these walls and then be free. Oh. Asi pazvinorema, pazvinonetsa, ndomanyira kuna Jesu. Achanditurawo mitoro yangu. Asi pazvinorema, pazvinonetsa, ndomanyira kuna Jesu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu. Achanditurawo mitoro yangu.
Ghost Magician. Zedwap.com.